Kazhinji kana mitengo yezvinhu ikaramba ichiita chamuramba muri munyika, vanhu vanoenda kunotenga kubotswana Mozambique, South Africa, uye mazuva ano vakavanda vari kuenda kuzambia uko kune upfumi hwagadzikana kubva zvakagadzwa vaikainde ichirema semutungamiri. Muzvare Margaret Mashaya Mombe vanogara muguta rePlumtree vaudza Studio 7 kuti vave kunotenga kunze sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichikwira, izvo zvinoita kuti vanhuwo zvavo vatadze kuwana kana zvekudya.
Tinenge tichidawo kuti titengese tichichengete tichibatsirawo mhuri dzedu dzikwanise kuwanawo maschool fees nekudya zvakakwana.
Vanoti vanotenga zvinhu zvavo kupera kwemwedzi wega wega muguta reFrancistown, iro riri chinhambwe chemakiromita asingadariki zana kubva muPlumtree. Vanoto nekuda kwekudzikira kwouwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kuenda kuBotswana kwave nyore. Mumwe anoona kuti zvakamurerukira kutenga muBotswana ndiamai Cecilia Muzane Namo, avo vanoti vanotenga zvinhu zvakafanana nemafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa, majarini uye mukaka wehupfu nezvimwewo kana pagore.
Kufamba kwedu kwasununguka kupinda muBotswana nekubuda nekuda kwemutemo yakachinja.
Nekumbobviswa kwakaitwa mitero yekupinzwa zvinhu muZimbabwe nehurumende, vati kutenga kunze kuri nani sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro yakaderera muBotswana.
Zvinotibatsira nekuti dzimwe nguva zvinhu zvatinenge tatenga nemutengo wainge uchitaurwa pabhodha zvaitiremera mabhizinesi edu anga asingafambi mune zvakanaka.
Muna Chivabvu, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakabvisa mitero pane zvimwe zvinhu zvinotengeswa kunze mushure mekunge vanogadzira zvinhu munyika varamba kudzikisa mitengo. Zvakanzi zvinokwanisa kupinzwa pasina mutero zvinosanganisira mafuta ekubikisa, upfu, mushongo wemazino, sipo yekugezesa, mupunga nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyadzi zvoupfumi dziri kuyambira kuti danho iri rinogonawo kupa kuti makambani emunyika avhare nekugumura vashandi. Studio 7 yaita ongoro yayo yaratidza kuti chigubhu chemarita maviri chemazuva Orange Crush chiri kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi mashanu muzvitoro zveBotswana, asi muZimbabwe chinwa ichi chiri kutengwa nemadhora matatu ekuAmerica. Chigubhu chemarita maviri chemafuta ekubikisa chiri kutengeswa nemadhora matatu nemasendi maviri ekuAmerica muzvitoro zvekuBotswana, asi munyika chiri kuita madhora mana nemasendi masere ekuAmerica. Nyanzvi munyadza upfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies vaThomas Mzavazi vati Zimbabwe nyika inodhura zvinhu nokuda kwemambiriro eupfumi hwayo hwakaita manyama ambire nerongo.
Nao hombe iripo pamaZimbabwenzi vachibva kumusha vachiuya kuzotenga muFrancistown, vanotarisa quality yegrocery riri kumusha kuZimbabwe negrocery riri kuno kuBotswana Francistown, so vanoona reBotswana riri rebit quality than riri kuZimbabwe. Even if macaroni ari kuZimbabwe naari kuno kuBotswana it's a different, zvokuti ivo vanoprefera chi, even rice vanoprefera rice from Francistown. That is the issue inoita kuti maZimbabwenzi vauye from Zimbabwe to Francistown.
VaMuzavazi vati kugarira mapanza kwevarimi vemuZimbabwe uye hondo yekurwiswa kweUkraine neRussia zvakupa kuti Zimbabwe ikundikane kuwana chikafu chakakwana.
Vanhu vari kuprefera kutobuda outside vachinotsvaga grocery vachidzoka munyika. Of which grocery rinei ririmo munyika richigadzirwa munyika, but harisiriro ravari kuda, ravanoziva from the beginning iri Zimbabwe.
Vana muzvina business vekuBotswana vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichaenda kunyika isezvo kuSouth Africa kunoenda vakawanda kwave nedambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi ropa kuti vanhu vapedze mazuva akavanda vakamirira kubatsirwa paBeitbridge Border Post. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.